Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 7 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yozivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wepeturu nedhiziri zviri kutarisirwa kuti zvichapawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Mapurisa anoti ari kushushikana neuwandu hwevanhu vari kupondwa munyika, sezvo mukati memazuva masere adarika vanhu gumi vapondwa. Vamwe vagari vekumasvingo vochema-chema nezvakaitwa nekanzuri yavo zvekupa chirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa mari dzavo dzemitero, kunyange vagari vasina mvura yakachena uye marara asiri kutakurwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yozivisa nezvekukwira zvekare kwemitengo wepeturu nedhiziri zviri kutarisirwa kuti zvichapawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Peturu yakakwidzwa kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana ekuAmerica kana kuti $1.64 kusvika padhora rimwe chete nemakumi manomwe nematatu kana kuti $1.73. Dhiziri rakwidzwa kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi manomwe nerimwe $1.71 kusvika padhora rimwe chete nemakumi manomwe nematanhatu kana kuti $1.76. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Izvinoreva kuti tavakupinda munjodzi iya yekuti vanhu vakuzononga masvosve nemuromo. Nekuti zviri kuitika pane zvekuti tese tinoziva kuti nyaya yemafuta ekufambisa aya ndiyo inokwidza mitengo zvakanyanya.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Pese pane business, pese pane munhu, anofanira kunge abatsiridzwa nefiwa. Kana ichikwira saizvozvo, ichikwirawo kuti kana taakuzopiwa maprices, anonge asimuka nekuti mabusinesses anonge achida kuita recover macosts iwayo. Right? Ndoo saka muri kuona kuti zuva nezuva mitengo iri kukwira. Mazuva matatu apfuuraya, chinguva takachona chiri kuma650 RTGS. Zuro takaona chakuda kusvika 1000. Zimbabwean dollar.
Chikonzero chei chinoita kuti mutengo wechingwa uratidze vanhu pamire nyaya dzezvoupfumidzi?
Inhawe kuti mukachitarisisa zvakanaka, ndoo chinopinda padistribution yakasimba nekuti chinobikwa sekuti kumarondera chodistributwa kunosvika kuVictoria Falls. Panwe pechandafiwo ipapo. Saka chinosvika chakwira mitengo zvisingaiti.
Izvi zvinorevei kuruzhinji rweZimbabwe muzvinafundo Mugano?
Zvimwe chetezvo nevanhu vari kumabasa zvichatiomera zvakanyanya nekuti makombi achakwira, transport ichakwira, mari iri kutambira vanhu iri kushayiwa basa zuva nezuva. Saka tasvika panguva yekuti taakuzotambura tisatamboona. Ende chanyanya kuipa nyaya nechekuti zvinhu zviri kukwira kudai tichiri pakati pegore, mari yekunze kwenyika ichikubatika zviri nani. Tikazosvika kuna October 2022 kunosvika muna March 2023, tinonga taakudyana semakonzo chayo chayo.
Asi pane zvimwe zvaikwanisawo kuitwa here nehurumende muzvinafundo?
Ndinofunga kuti hurumende dai yakateerera. Inoda kukurudzirwa kuti ibvise mamwe mataxes akanyanya kuzara pamutengo wefuel yedu. 50% yemutengo wefuel per liter iri kuenda kuma taxes. Ndosaka mechiona kuti petrol yedu muno muZimbabwe inodhura kupfuura yekuZambia. Yeti yekuZambia inotopfuura nemuno. Yaifana kusvika kuZambia yakudhura kupfuura yeZimbabwe, asi hazvina kudaro. Hurumende iri kutiregerera panyaya dzemutengo yemafuta.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Reserve Bank of Zimbabwe yazivisa kuti pamusika wayo wemari yekunze kana kuti foreign currency auction, dhora rekuAmerica range rotengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mana. Mapurisa anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kupondwa munyika yose, sezvo mukati memazuva manomwe kusvika nezuro vanhu gumi vainge vapondwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Svondo Rapera vakataurawo nezvenyaya yekukwira kweuwandu hwevanhu vari kupondwa munyika. Rimwe dunhu ratarisana nedambudziko iri nderemashonaland west, zvikuru muchinhoi umo mapurisa ari kuyambira vagari kuti vangwarire mhondi, mbavha nemakororo. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mugwaro kuvagari vemuchinhoi, mukuru wemapurisa pakamba yeshemagamba, Chief Inspector Samson Mugwidi, vakurudzira vanhu kuti vasayanane nevavasingazive, vasatenge zvinhu zvinenge zvabiwa, uye kuti vavhare magoni avo zvakanaka. Vaenderera mberi vachiti vanhu havafanirwe kusiya motokari pamwe nedzimba dzisina kuvharwa zvakanaka, uye kuti vasafambe usiku. Vakurudzirawo vanhu kuti vaombe makomiti ezvekuchengetedza ivo nemidziyo yavo kana kuti maneighborhood watch committees. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaBenjamin Mutema, avo vakambotorerwa mari nemakororo manheru, vanotenda kurudziro yemapurisa, asi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita kuchengetedza vagari, vachiti mapurisa anozouya mhosva yaparwa kare. VaMutema vanoti vakaomba gurupu ranababa padandemutande reWhatsApp muwadhi mavo rekuzivisana nezvevanhu vanenge vachingombeya munzvimbo yavo vasingazivikanwe.
Polisi haina zvairi kutiitira, saka takatoona kuti isusu sana baba tisu tine mire, tisu tine misha, tisu tine vana vari kupondwa, nokuti polisi painozouya munhu anenge apondwa kare. Saka isusu takatoona kuti tizvichengetedze kutoita egrupu ravana baba.
Sachigaro weboka rinomirira vagari rechinhoi Resident Association kana kuchichira vaClifford Kupeko, vanoti vakaita musangano nemapurisa vakavataurira kuti havasi kufara nekuti mapurisa ari kuwandira mumigwagwa pane kuti vafambe-fambe munogara veruzhinji.
But takawirirana pameeting yatakaita tichivazivisa kuti no, tinoda mapatrols awande, mafoot patrols ngawande. Vakanga vambotaura vachiti hungu chichemo chavainacho ndeche motikari dzavo dzinove ishoma, but takakumbira kuti kana tikawana mafoot patrols ndo ari more effective. Vakataura zvekare vakataura manpower, tikanzwisisa manpower, but tikoona ukafamba mumigwagwa ukatarisa maroadblocks avo unoona muna mapurisa anosvika 10 paroadblock. Isusu tiri kuti aiwaka, bvisai mapurisa maroadblock. Roadblock inogona kumanwa nevanhu 2, 3, 4 or 2 or 3. Vamwe vese ngavawane vachipinda mukati umu kuchengetedza vanhu.
VaKupeko vakurudzira vagari kuti vaombe makomiti emaneighborhood watch senzira yekuzvidzivirira kumbavha nemakororo.
Saka iwo mapurisa kana akauya tichishanda nawo muneighborhood, tichiwana mukana wokumbotenderera navo, tichifamba navo, ndinofunga kuti makororo anototiza. Nokuti izvozvi mukatarisa gororo rabatwa musi uno pambogwa, vanotoroja muzare extension kutogara ipapa vachitoroja vachiita business iro. 6 dzango chaya vatotanga kutoterrorize vanhu. Saka kuti vabatwe manje, neighborhood watch iri very effective, nokuti tip off inozo yatinozosvitsa kumapurisa manje. Nokuti tikangoona munhu ari suspicious, hatina ma-arresting powers. Pamwe tinotoita zvokutoti uyu munhu uyu apa madi kupasvikira pambapa apa, nokuti vanhu vane vachizivana mukato.
Nyanzvi munyadze magare vanhu vaFelix Mbundi vanoti dambudziko iri kazhinji rinokonzerwa nenhamo yatekeshera munyika.
Chiri kutuma vanhu kuti vaite zvavari kuita izvi kutambudzika chaiko inhamo.
Asi vambundi vanowirirana navakupeko kuti mapurisa anofamba nguva dzemanheru mashoma zvichienzaniswa nenguva yakare.
Pamapatrols apa ichokwadi kuti mapatrols aitaka kudzikira ende mapurisa acho zveshuwa vaakuwandira murodhi mumwe ende futi masikati acho tinotombovaona futi vane mabhasikoro vachichovha but tiunongoona kwavanenge vakananga ikokuye kumatsiriyo ikokuye ndokwavanenge vakananga ikokuye ya ipapo pane dambudziko dai pagadziriswa.
Dambudziko rehumhondi neugororo ratekeshera nenyika yose sekutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumarindi anovigwa magamba eHiroseka apo vaiviga gamba Major General Retired Godfrey Chanakira svondo rapera.
I am however concerned about the rising cases of armed robberies and ritual murders occurring in our country. I thus exhort stakeholders in the criminal justice to speedily deal with these emerging negative trends in our society.
Mukundiri kushushikana zvikuru nekukura kwehuvandu hwevanhu vari kutora vanhu zvinhu zvavo vachishandisa zvombo zvinokuvadza pamwe nevari kuuraya zvine chekuita nemishonga. Ndinokurudzira vose vane chekuita nemutemo kuti vaongorore nyaya idzi.
Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakamboudza dare reparamende kuti bhajeti riri kupiwa mapurisa harikwane kuti vaite mabasa ose avanotarisirwa kuita. Mumwedzi wachivabvu mapurisa anoti vanhu vatatu vakapondwa muchinhoi, vamwe zana nevatatu vakatorerwa mari nezvinokosha zvavainge vanazvo mudunhu rose remashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vari kutosorana nekanzuru yavo iyo yavanoti iri kushandisa mari dzemitero yavo zvisiri izvo vachifadza zvematongerwe asi kuguta rakatarisana nematambudziko akaita sekushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekutakurwa kwemarara. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti havasi kufara nemashoko akaburiswa mumusangano wekanzuru wekupera kwemwedzi wapera ekuti yakashandisa mari inopfuura zviuru mazana matatu emari yemunyika kana kuti $300,000 kuita musangano wokudya kwemasikati chete negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira kana kuti Interactive Lunch. Kanzuri inotiwo yakabhadhara mari inosvika mazana maviri kana kuti $200 kuti itenge zvirongwa zveDSTV pachirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa. Mumwe mugari wekurunyararo West vaFrancis Tangire vanoti mari yakabhadharirwa chirongwa chaamai Munangagwa yaigona kutenga marita edhiziri anogona kutakura marara kwemazuva akawanda sezvo kanzuro iri kutatarika kuita basa iri.
Zvingitwa nekanzuro izvi zvatinozvifarira noti ivo vanga vasingatori mari dzedu voenda kunobhadhara kana DSTV nekunoita zvekunosponza maofans ekuzha uko. Isu kunoku muno masvingo tine offer cottage dzekuti vangadai vakabetsera asi ivo vanoita zvekunobetsera vavo vemapoliticians nechichi zvatina kufara nazvo. Mari yavakatonodhoneta iyoyo dai vakatenga dhiziri rekuti vasenge marara ndoni vaigona kusenga marara kumazuva akatoti o vachingosenga malocation ose. Mari yavakanodlana minister kuflamboendu mari yakawandisa zvokuti ingadai yakatotibetsera pakawanda masuwe nekusuwa blockages dhiziri dai raingotengwa aitoshanda zvose izvozvo.
Vamwe vanoti uku kutambisa kwemari dzavo dzemitero idzo dzaifanira kushandiswa kuita mabasa ekuchenesa mvura iyo inonzi yakasvibiswa nemasuweji ari kudirwa murwizi rweShakashe rinodira mvura mudhamu remutirikwi iro rinopa guta rose mvura. Izvi zvakatsinirwawo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Nau iyi hatina kuitambira zvakanaka uye hatisi kufara nayo. Ndovatiri kuti mamisplaced priorities ari kuitwa nekansel yedu. Tine matambudziko akawanda ano tazana nenye service delivery. Atinofunga kuti dai wava prioritizer. Vamboti chenesera musha, vrai tiri kunwa chaiyo haina kuchena. Asi tonzwa kuti vakutora mari yakawanda makunungunu emama emari vachinofadza mapolitician. Aiwa sandiro donzo ravo sekanzuru. Mari irubhadharwa nevagari. Sandiro basa rayo asi ndekuti mari idzoke ibatsirire ugaro wevanhu muno mumasvingo.
Meya weguta remasvingo vakoleni maboke vati zvirongwa izvi zvakaitwa kanzuru isati yaita zvisungo nekudaro mabharano wekanzuru ndiye anokwanisa kunyatsotsanangura.
Ndamukanatsa kutarisa pama resolutions emeta yakauya for rectification. Sa rectification kureva kuti chinhu chine chakataitwa before paitwa resolution. Maybe pane ma issues ari agent so you can conduct maybe town clerk vanogona kupai information yakanatsa kukwana.
Asi mabharano wekanzuru vaEdward Mukaratirwa vanga vasingadaire nhari yavo kana kupindura mibvunzo yatumirwa neStudio 7. Zvichakadaro vagari vemubhikita vari kupomerawo kanzuri yavo mhosva yekuita hore vachiti yakacherisa zvibhorani zvitatu nemari yakawandisa inosvika zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvemari yekuAmerica US 66,000 izvo zvaifanira kuita mari isingapfuuri zviuru zvitanhatu US 6,000. Mukuru musangano rinomirira vagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vapomera kanzuru mhosva yekuita zvehori. Vati chibhorani chimwe chete chakacherwa nemari inopfuura zviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica nekambani yePorted Drilling Holdings. Vamutengani vati vanhuwo zvavo vakazviendera kukambani iyi kuti vacherere zvibhorani pamisha yavo vari kubhadhariswa mari isingapfuuri zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica.
Isu vagari veBikita tinoshungurudzika zvikuru nenyaya iri kutenderera yatiri kunzwa yakaitwa neBikita Road District Council kuti vakacheresa zvibhorani zvitatu nemari enda 36,000. Izvi zvinobudisa pachena huori nekusavimbika kwekanzuri yedu. Tinoshandisa mari yakadaro kuwanda kuchera zvibhorani zvishomanene. Zvatinoziva munhoroondo yeBikita zvibhorani zviri kucherwa muno same company iyoyo zviri around $2,000 and below. Izvozvo zviri kuitwa izvo zvotabudisa pachena huori nekusavimbika nemisuse of ratepayers money.
Vanoti izvi zvakabudawo mumaminitsi emusangano wekanzuri yeBikita zvikavarwadza sevagari avo vanotarisana nematambudziko akawanda kunyanya kushomeka kwemvura. Vagari vanoti dai pasina kuitwa hori mari yakashandiswa pazvibhorani zvitatu yaigona kuchera zvibhorani gumi nezvisere 18. Mukuru webasa mukanzuru reBikita vaPeter Chibi vanga vasingadairi nhare yeStudio 7 kana kupindira mibvunzo yatavatumira. Asi sachigaro wekanzuru yeBikita kanzura Benjamin Masakadze vati kucherwa kwezvibhorani kwakatambirwa nezvisungo zvekanzuru asi havana ruzivo yemitengo yekucherwa.
Nyakucherwa chibhorani yakatoitwa ikapasiswa isati yadevolution saka ndinaunzwa kuti zvakamira sei kuiriya kwachoko zvikaenda kudza ndinaunzwa kuti mitengo yacho yakamira sei because pakaita makambani matatu akabvidha saka ndinaunzwa kuti zvakamira sei.
Asi vanochera zvibhorani vaudzawo Studio 7 kuti kubhadhara kwemari dzekuchera zvibhorani kwakasiyana siyana mitengo pachitariswa kuti gomba rakacherwa rakadzika zvakadii mufambo nekuenda kunzvimbo uye mapombe anoshandiswa anenge ane mitengo yakasiyana zvikuru. Asi vagari vanoti makanzuru mumatunhu akawanda haasi kushandisa mari dzavo zviri pachena nekudaro mabasa haazofambi zvakanaka. Ndakamira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Sangano reUnited Nations nhasi racherechedza zuva reWorld Food Safety Day rinotungamirwa nemapazi aro anoti reWorld Health Organization reWHO nereFood and Agriculture Organization FAO. Dingindira regore rino rinotaura nezvekuchengetedza kwechikafu nekuvandudzwa kweutano, safer food, better health. Sangano reHU rinoti munhu mumwe chete pavanhu gumi anorwara nechirwere chinokonzerwa nechikafu chinenge chisina kukodzera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo kuti tinzwewo zviri kuitika muZimbabwe muzuva iri.
Chikafu kana chikashaitwa nemazvo chinogona kurwarisa. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvakawanda. Tinotarisa nyaya yechikafu pachacho kuti chikaryiwa, chinoryiwa chakawanda zvakadii. Chikawandisa chinogona kusvika mumuviri wemunhu chokwanisa kumurwarisa. totarisa zvenyaya kuti chikafu chatiri kudya chaka prepare papi pakaita sei chabiba zvakadii chikasaitwa zvakanaka tinogona kurwarisa.
Ndotsvagawo kuti veruzhinji veZimbabwe vanozvinzwisisa here izvi?
Inini kuona kwangu pari zvinezvi munyika mwedu muno muZimbabwe needucation irimo yakatekeshera kwese kwese, vanhu vedu vava kuunderstanda, vanhu vedu vava kunzwisisa, vava kutoziva kuti even vari kumamisha, even vasina kunyanya kuenda mberi nedzidzo, asi vane kakuunderstanda nekuti munhu wese ane akaenda kuchikoro. Isusu tinoona kuti kuprimary kuya kunotodzidzwa kuti unofanira kuita sei wechimuka, unofanira kudya chii, chii chinozi well balancing diet, zvinhu zvitori mumacurriculum zviri kudzidzwa. And vana ivavo even vaine vabereki vana kuenda kuchikoro, pavanodzoka vanosvika vachitudzana vanabereki tinofanira kuita sei. Zvekuti ukatobvunza munhu wese muno muZimbabwe, vazhinji yetingati namba huru vanoti zvaunderstanda kuti chinozi balancing diet chii, kuti kana uchidya sadza panodiwa maveji, panodiwawo kanyama pano nepano, panodiwawo binzi pano nepano, zvichizotipa chii mumiri dzedu. Saka handiri kuona kuti vanhu vanozviunderstanda, asi chiri kuitika ndechekuti dambudziko ratosangana naro kushayiwa, kutadza kuzviwana zvinodiwa zvacho, kuti muriwo uchabikwa unofanira kuiswa tumafuta, but woshaya mafuta acho, tofanira kuzvipawo nyama kana pano nepano, woshayiwa nyama yacho. Vanhu vanozviziva kuti tofanira kumwa mvura yakachena, hatifanira kumwa contaminated water, but woshayiwa mvura yacho yakachena.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti zvamungakurudzire veruzhinji ndezvipi mukucherechedza utano hwavo kuburikidza nechikafu chavanodya.
Tinoda kukurudzira veruzhinji kuti chikafu hongu chakanaka, asi ini ndikananotarisa pari zvinezvi nenguva yatakurarama, tine mapako maviri, tine vanhu vanowana stereki zvakawanda, vari kudya kudya kusina mwero, vari kudya chikafu sina mwero zvekuti vanopedzisira vakurwara nekutya, vanopedzisira vasimba zvisizvo, vosimba vasina maactivities, vasina maexercise avari kuita, vopedzisira vanana diabetes mellitus, vopedzisira vane zvimwe zvirwere zvemoyo, zvirwere zvinokonzereswa nefat nemafuta anonga awanda mumiri medu.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanga vari paruanhare vari kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuEthiopia anonzi akasunga vatori venhau 10 nevapfumbamwe mumwedzi wadarika, uye vari kuvachengeta mutirongo pasina kuvapomera mhosva. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau nechinangwa chekuti vasanyore zviri kuitika muhondo pakati pehurumende nevakapandukira vari mudunhu reTigray. Ethiopian Human Rights Commission inoti vatori venhau ava vari kungopomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi hapana ari kuendeswa kudare kuti dzitongwe zvinotarisirwa nemutemo. Rimwe gweta riri kumiririra vatori venhau ava risina kuda kudomwa nezita rinoti vatori venhau vanofungidzwa kuti havatsigiri mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaAbiy Ahmed vari kusungwa. Asi mapurisa anoti ari kusunga vatori venhau vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Mitengo yezvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zuva nezuva munyika iri kuramba ichita chamuramba mhuru kukwira. Sezvakaonekwa mukupera kwesvondo apo chingwa chakakwidzwa mitengo yakasiyana-siyana kusvika kumadhora emunyika mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemapfumbamwe, kana kuti $949 RTGS parofu. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepajob Johns Hopkins University vazivisa svondo rapera kuti Zimbabwe ndiyo yave neinflation iri pamusoro penyika dzose nezvikamu zvakakura. Tinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nenyanzvi dzezveupfumi. Mutungamiri wesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Wala vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti vakakwidza mutengo wechingwa nekuda kwezviri kuitika muupfumi hwenyika uye kukwirawo kwezvinoshandiswa mukugadzirisa chingwa.
Major supplier wedu weflour akatokwidza mutengo weflour neabout 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadai kuti mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidziwo mutengo, zvinenge zvaakunetsa kuti ivo vakwanise kuzonotenga imwe flour kuti varamba vachigadzira.
Vachinyora svondo rapera, muzvinafundo Hank vakaisa inflation yeZimbabwe pazvikamu 275 kubva muzana kana kuti 285% pamusoro penyika dzakaita seVenezuela, kunyange hazvo Zimstat yakaisa inflation yemunyika pazvikamu 131 nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7%. Ko, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinowirirana nemafigiri amuzvinafundo Hank here? Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti
chingangova chokwadi kuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe kwanyanyisa chaizvo kudarika nyika dzose dzapasi rose, dzinosanganisira Venezuela yaimbova pamusoro kuti inenge yapindirwa neZimbabwe, nokuti tikatarisa zvinhu muzvitoro zviri kukwira misi nenguva.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti pane nzira dzakawanda dzekupima nadzo inflation, vachiti nekuda kwaizvozvo havazivi kuti nzira ipi yakashandiswa namuzvinafundo Hank kuti vazoisa Zimbabwe pamusoro penyika dzose.
Chekutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti pane nzira dzakawanda wanda kana kuti tingati methodology au method akawanda ekumeasure nawo inflation muZimbabwe. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency rinoshandisa inonzi Consumer Price Index, iri based on kana kuti derived from yaanoti consumer basket. Dambudziko ripo rari rekuti mafiga edu inflation official figures anongotarisa kukwira kwezvinhu muformal economy, atiudzi zviri kuitika muinformal economy kana kuti munonformal economy. Sizvo munoziva economy yedu muZimbabwe ya highly informal kana highly informalized.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo inflation yakakwira munyika, vanopesana nemaonero ekuti zvingasvitsa kuisa Zimbabwe pachinhano chepamusorosoro pasi rose.
Semaonero angu handiona hangu kuti vaSteve Henke vapare zvino mafigures avo ane chokwadi. Ichokwadi kuti inflation yedu yakakwira, asi kuti titi Zimbabwe ndo yapamusoro takatarisa pasi rose handisati ndaona kuti zvingadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanotivo havabvumirani namuzvinafundo Hank pakuti inflation munyika yakakwira kudarika nyika dzepasi rose, asi vanoti
ichokwadi kana Professor Steve Hank vachitiwo mutengo wemari wakwira kana ukoshi hwemari wadzika, asi kuti titi pasi rese aiwa handingabvumiri navo Professor, nekuti munoziva kuti kune dzimwe nyika dziri muhondo kuya dzimwe nyika dzinoutongi husina kutsarukana dzakatodarika Zimbabwe, nyika dzeSouth America. Saka ini handibvumiri navo kuti yakakurira kudarika nyika dzese, asi chandinobvumirana navo ndechekuti kana mitengo yezvinhu ichiteedzana nemari yekuzhe, mari yemuno inoshaudzamu.
Vaimbo vemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo muzvinafundo Hank munhu anozivikanwa nekupikisana nezvinhu zvakawanda.
Uyu hake munhu ari controversial Steve Hank, munhu ari controversial maitira ake ekuti awane inflation namakalkulator painvest pavo zvakasiyana nezvinoitwa nestandard pepasi rose. Iye anenge achiti hurumende ngairege kuchengetedza kana kukondrola ikonomi, inofa kungora baita zvaino. Hakuna pasi rose zvaro risingakondrori ikonomi yaro.
Saka matambudziko aya angapedzwa sei? Muzvinafundo Masocha vanoti nyika inokwanisa kubuda chete kana ive kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvayo zvichitengeswa munyika.
Nzira imwe yandingakurudzira vanhu kuti vazvibudise munyaya dzokukwira kwezvinhu, kuona kuti vakwanisa kuzvigadzirira zvinhu zvavo. Tikakwanisa kugadzira zvinhu zvedu muZimbabwe, totenga futi zvinhu zvacho zvino muZimbabwe by Zimbabwe iyei.
Kutambira kana kuramba kutambira zvakaburitswa namuzvinafundo Hank, matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu acharamba arimo munyika kusvika pawanikwa nzira dzichaburitsa nyika kubva matope mairi mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri. Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.